Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqojo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechishanu mbudzi 12, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kandemi ili nishitepe nyurandiri kumba. Nekuda kwa kujizivirira kuchirugere cha COVID-19. Nichiti esu na esu mchurongwa chedu cha nasi. Bazire zirogotano raka zivisa nezuro maneru kuta hakuna munu akafa ne COVID-19. Uye vano makumi maviri ne vano mwe wakawani babai ne denda ili nezuro wakare. Umi ne mwe vari vanawe chikoro. Hurumende ino ziisa kuti gore rino ichapa vashandayo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Asi mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti kunyange achitambira nemufaro hurongwa uhu, vashandi vagara vari kuda kuti mari dzavo dzemihoro dzidzoserwe pamihoro yavaiwana muna 2018 yaive mumadhora ekuAmerica. Mutori wenhau ari mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau ane mukurumbira Peter Banga anoshaya. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chinorohwa 1-0 neSouth Africa mumutambo weFIFA World Cup Qatar 2022 wakatambirwa kuSouth Africa nezuro usiku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Inozi iri kuronga kupa vashandi vayo mari dzemabhonasi mwedzi uno dziri mumadhora ekuAmerica. Tsamba yakabva kumunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga ichinyorerwa mamwe mapoka ehurumende inoratidza kuti vashandi vachapiwa mari yekunze kusvika kumadhora mazana manomwe kana kuti US$700, uye vanenge vachihora mari inodarika mazana manomwe emadhora aya vanozopiwa imwe mari yacho iri mumadhora emunyika kana kuti maRTGS. Vari pamudyandi gere vanonzi vachapiwawo mari yekunze inosvika zana remadhora. Pamusoro pezvo madzimai kana varume vavo vopiwawo madhora ekuAmerica makumi masere. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho iri asi harione serinogadzirisa zvinyunyuto zvevashandi avo vanoda kutambiriswa mihoro yavaitambira muna 2018 iri mari yekuAmerica.
Mashoko atiri kutambira kubva kugovernment ndeokuti permanent secretary wefinance ataura kuti vashandi vehurumende vachanga vachizowana bonasi muUS dollars. Asi izvi hationese kuti zvinofadza Massive 7 zvikuru sei varayiridzi vatinotungamira. Varayiridzi vatinotungamira hondo yavo haidambogara iri pakuti vanoda kuti vawane bonasi in US dollars. Hondo yavarayiridzi iri pakuti iko mugore raOctober 2018 hurumende yakadzikisa mari dzavo zvisina nhaurirano. Saka varayiridzi vomuZimbabwe chavanoda kubhadharwa mari dzavo dzepamwedzi wega wega dzinosvika idzo US$540. Kana hurumende ikakwanisa izvi inenge yagonhera varayiridzi.
Asi hamuone here kuti iro danho ratorwa nehurumende idanho richarerutsirawo varayiridzi?
Kuda kubatana kumeso nokubhadhara bonasi nemari shoma shoma hationi sokuti zvingafadza varayiridzi avo vayaura nenzara vari kunonga sose nomuromo. Izvo hazvina zvazvinobatsira zvakanyanya. Hapana murayiridzi angafara kuti anyimwe mari yake yapamwedzi inoita US$540 akuzopiwa mari yemwedzi miri ichiita kuma 270 wofarira izvozvo. Kutamba namadhaka pasina mvura. Chatinoda ndechekuti hurumende ngaidzose mari yaitambirwa navarayiridzi. Ndo zvingazadza mukombe zvikafadza varayiridzi vadova vabereki au wayaura nenzara varikutadza kuendesa vana vavo kuchikoro. Saka uyo anofunga kuti kuda zvingafadza varairidzi hapana zviripo makumbe inyokai. Tichaonana magaro pakuyambuka rwizi.
Saka zvii zvamuri kukurudzira kuti hurumende iite?
Chikuru-kuru chinofanira kuita nehurumende nekukurumidza kuona kuti varairidzi vabhadhara mari dzavo dzema 540. In fact varairidzi varikutoda mari yavo nokuti pamwedzi pega pega kana iko zvino murairidzi achitambira mari inoita iyo 100 US to about 135, zvinoreva kuti hurumende iri kudya mari pamurairidzi wega wega pamwedzi inopfuura $400. Mari iyoyo varairidzi vari kuida nokuti iri kuendepi? Yakadzisa zvisina mwero, zvisina kutaurira navarairidzi. Ndo pane hondo yavarairidzi, pane agenda yavarairidzi, kwete kuda kubatana kumeso nezvimwe zvisina basa.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takwafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatawo mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Unions vaGibson Mushangu. Ava vanoti vashandi vehurumende vari kutarisira kuti mabhonasi avo achange achisanganisirawo pamari dzekubatsirikana kana kuti maallowances. Vamushangu vanotiwo vashandi vari kutarisira kuti vese vachapiwa mari dzavo mumwedzi uno wambudzi, kwete zvekuti vamwe vopiwa mwedzi uno, vamwe vozodzipiwa muna zvita dzisisina uremu. Ngatinzwei hurukuru yataita navamushangu pamusoro penyaya iyi.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatarisira muhuro yavo kuti inge yakawedzerwa nemari yematendo mumwedzi uno wambudzi. Asi chatisatangoziva ndechekuti hurumende ichaongorora here nekutarisa kuti mihuro yachona iwedzerwe zvakapetwa kaviri zvese zvinenge zviya pakapepa. Kanotaridza kuti munhu atambira mari inova yatinoti iyo payslip muchirungu, nekuti hurumende yaimbotaura zvokuti ingangoda kupa vanhu mari inonziwo basic salary inowanikwa nemunhu yemuhuro yake pache zvayo isati yawana mimwe mihoro inosanganisira yatoti maallowance. Saka iyo inyaya yatanga takagara takaisa kuhurumende kuti deta wana mihoro iyoyo iri yakangobatanidza chinhu chose chinouya papayslip. Asi vashandi vari kutambira nemufaro kuti kana zvichinge zvaringana tikawana mihoro iyoyo mumwedzi wambudzi, aiwa zvakanaka, tinowana kupokutangira nekukurukura zvinoenda mberi.
Takanzwa gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai vopamuchinguri kashiri vachiti vakarwa hondo yerusununguko vachapiwa mari dzavo dzemabhonasi iri mari yekuAmerica. Munoti nedanho iroro?
Kana zviri zvo zvakatoonekwa nehurumende, zvinoreva kuti chinhu chakafanira kunge chichiitwa kumushandi wese wehurumende kana kuti muchizvagwa chenyika ino. Isu hatipokani nazvo, asi kuti tinozvitenda kuti vakaona zvakafanira. Saka izvi zvinoreva kuti idonjo ratorwa nehurumende rinoumba hwaro hwokuti wese achange achipiwa matendo ebasa rakaitwa rakanaka, atoti mabhonasi, achange achipiwa mumari yekunze. Saka tatotarisirawo izvozvo tisatapinda pahurukuru, nokuti tatozviona zvaitwa kune vamwana kodzi rekuzviwana.
Tinoonawo kuti mumakore adarika, vamushangu, vashandi vehurumende vanopiwa mari dzebhonasi mumwedzi yakasiyana. Muri kutarisira zvimwe chete here gore rino? Nokuti vamwe vanochema kuti pavanozoiwana muna zvita inenge isisina uremu hwayo.
Iyi mhere yatagara tichiridza sevashandi vehurumende kuti kana mihoro ikasiyaniswa mwedzi wayo, tichiti vamwe vanowana mwedzi wambudzi, vamwe wana mwedzi wazvita, tinoona kuti panozosvika mwedzi wazvita mari inenge isisina simba. Saka zvakanaka kuti ngowana mari iyoyo kana hurumende yafunga kuti inoda kutenda vashandi vayo, mari ngaiuye mumwedzi mumwe chete wazvita. Tose toiwana, nokuti vaya vemisika mitema vanenge vatokwidza mitengo pavanongodza makuva ekungoti vashandi vehurumende vachange vachipiwa matendo avo atinoti bonus. Saka zvakanaka, iko zvino hatisatanzwa hurumende ichitaridza kuti yakaremerwa kuti pa mari iyo yemumwedzi wambudzi. Saka takatogadzirira nekutorongedzera nekutovonga kuti tichiti mwedzi wambudzi tichange tine matendo edu, vashandi vari kuzvitenda izvozvo.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima Avanoti nyaye mabonasi nemabhadharirwo achaitwa inyaye iri kuzeiwa pachinano chedare remakurukota kana kuti cabinet. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uyo mubvunzo wandapindura ndapindura zvakare. Nyaya yemabhonasi nemabhadharirwo achaitwa inyaya iri kuzeiwa pa level ye cabinet pamwe chete ne PSC. Public Service Commission zvichabuda muhurukuro idzodzo zvichazoziviswa in due course kuti anobhadharwa rini, anobhadharwa nemutoo upi, kureva kuti which currency, zvose izvozvo zvichabuda kana hurukuro dzapera.
Vashandi vehurumende, Honorable Minister, vari kuchemawo zvakare nenyaya yekuti vamwe vanopiwa bonus muna November, vamwe muna December. Vachiti vanozopiwa muna December mari yavo inenge isisina uremu uchienzaniswa nevanenge vapiwa muna November. Rwendo runo muri kuvapa nemutoo upi?
Iyo nyaya yekuti vamwe vanopiwa mwedzi uno, vopiwa mwedzi unouya, zvakare inyaya inozoda kuti iongororwe. Kana zvaonekwa kunzi mabhonasi aya ari kupeiwa rini uye ari kupeiwa necurrency ipi. Saka izvi zvingoda kuti paite patience. Zvekare zvinenge zvichida kuti zvinobva muhurukuro imomo zvoendeswa kuNJNC, zvozonofinalizwa kuNJNC, iyo inounza vamiriri vehurumende pamwe nevamiriri vema civil servants. Saka ngati mirei kusvika mashoko iyayo abuda pachena.
Avanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Vari muboka rezvekuburitswa nekutapwa kwenhau vari kuchema kushaya kwemutori wenhau iye ari mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau ane mukurumbira Peter Banga. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Banga uyo akashandirawo nhepfenyuro yeZBC nenhepfenyuro yeVoice of America anonzi awanikwa akashaya nhasi mangwanani akarara. Hanzvadzi yaBanga amai Amanda Murorera vati Banga anga achirwara nechirwere chehigh blood pressure.
So zvaitika ndezvekuti vagara vangu vaine BP. So nesuro vakatosvika kubabasa vakatotaura namai guru. Faida uma kama pepa zawe kuchikoro kuita ngarwa kona. Saka vakatopiwa mapepa zawo zvese mushemushe vatotachi ndakaneta. Ndoda vakasika kuzorora. Vakatota it's fine. So niye kuti vana vese vanga vasiko. Niye kuti kwai naye nemba. So vakarara kwakaita se? Vakasiyana. So nasi makuseni maiguru kwavamuka. Because normally she explains to me kuti vanosimuka every day na 5 o'clock AM. But vamuka nasima kuseni vaona munhu asina kutate asina kumuka. Then vaenda kurumu yavanga vari vakanoka several times havana kudayira. Then she turned outside vakaenda kuwindo kwavanga vakarara kwavadedzera havana kumuka. Apa ndipo vazodecida kupwanya hapo. Sasikasati kuget entrance yemavanga vakarara. So pavapinda ngosti vatovabata chese. Nemu hapo vanga vachiri kudziya. Ndipo wavafura muromo ukatofurika zvakanaka, kwavafura maziso ukafurika zvakanaka. But then ungosti pawavabata makumbo vanga vatonhora. Ndipo vazomhanya kumaneighbors to seek for help. Ndipo vasvika kwavavatora kwaenda navo kwadoctor kuti vanocheka kuti chii. Then they realize kuti vanga vatoshaya. Saka iwo she's assuming kuti BP inenge yakwira usiku vakaita se vakarara.
Amai Murorera vati Banga anga ari munhu ane rudo zvikuru uye asiya vana vatatu.
Vanga vari munhu ane mweya wakanaka usingaiti even kuvana vavo. Ndisianyorwadziro kuvana because he had that relationship isiri kumaparents akawanda nevana vavo. Munhu anga aine love. Ndiye munhu aitovatanisa even mafamilies. He was one person who even kwandiri since yanga iri hanzvadzi. They had to go nyara to an hour, so they didn't very deep because he was someone who was very considerate and very kind.
Mutori wenao Godwin Mangujka, uye akashanda nabanga kwenguwa ndefu, achibanga muna angaji batabasa shakanakisisa, uye wachinyora nyadze vanhu vairara mane urema shakanyanya. Mangujka ati, vatori wenao varasikirwa shakanyanya.
Mkoma Peter Banga vanga vari shamwari, vanga vari mutori wenao, vanga vari mudzidzisi, vaka dzidzisa waka wanda, ndakashanda navo I admired maitira vaita basa zvikuru sei vaifarira kunyora nyaya dzevanhu vanorama neurema but besides that munhu aida basa rake vaita basa ravo zvakatsetseka zvokuti tarasikirwa nekuenda kwamukoma Peter. Tinoti ngavazorore murugare.
Mumwe mutori wenhau Andrew Kunambura ati vatori venhau pamwe nevadzidzi varasikirwa zvakanyanya. Ati Banga anga ari nyanzvi mukudzidzisa.
Peter Banga anga ari murume airemekedzwa zvikuru pachikoro chataidzidza ichocho chainzi Harare Polytechnic School of Journalism and Media Studies. Aiva murume anga achinyanya kuziva zveradio broadcasting kana kutepfenyurwa kwenhau paradio. Aiva neunyanzvi hwakanyanyisa chaizvo zvokuti hapana munhu angati akadzidziswa naPeter Banga ogotadza kuziva kuti paanofa ochema kurasikirwa kwaanenge aitwa.
VaAlexander Rusero vaishanda naBanga vati varasikirwa nemunhu angaine unyanzvi hwokudzidzisa zvekutepfenyura nhau.
Saka takachamadzwa zvikuru tichinzwa kuti mumwe wedu vamweni vake takatotaura naye nezuro chaiye hatina kumbenge takaziva kuti nhasi tichamuka tiri padanho ratiri. VaBanga takashanda navo ndinofunga munyaya dzezvejournalism hakuna akashanda navo makore akawanda kudarika inini nemumwe wangu vagadzikwa takashanda navo makore makumi nemashanu.
Urongwa hwekuradzikwa kwaBanga husati wazivikanwa asi vari kutarisira kunoradzikwa kuwedza. Ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere ndiri muHarare.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti hakuna munhu akafa necovid-19 uye vamwe makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu ava gumi nemumwe kana kuti 11 vana vechikoro, gumi vari kumasvingo nemumwe chete kumashanaland west. Uwandu hwevanhu vafa necovid-19 hwakaramba huri pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 4691. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera hwakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 133,329. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi matatu nevana kana kuti 3,422,734. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 2,678,090. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kusvika panopera gore rino senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora rinoti rakagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo dzemabioelection zvichitevera kuziviswa kwakaitwa svondo rino kuti sarudzo idzi dzingangoitwa mukutanga kwegore rinouya. Munyori anoona nezvesarudzo muMDCT vaGandi Mudzingwa vanoti bato ravo rinovimba kuti rinokunda sezvo riine nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa23 kubvumbi 2022 uye kune zvigaro makumi maviri nezvisere zveparamende pamwe nezvemakanzuru zana nezvishanu zvisina vamiriri zvichitevera kudzingwa muparamende pamwe nemumakanzuru kwenhengo dzeMDC Alliance neimwe chete yezano PF uye kushaya kwedzimwe nhengo. mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudzawo nhengo dzebato ravo rezano PF kuchimanimani svondo rino kuti sarudzo idzi dzichaitwa muchikamu chekutanga kwegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navamudzingwa pamusoro penyaya iyi.
COVID iyaya kuchizopera, saka zviri pamutemo kuti nyaya dzesarudzo dzichienderera mberi. Isu tinozvikudza zvikuru semasocial democrats, ndizvo zvatinoziva kuti simba rinopiwa nevanhu musarudzo. Takazvipira kuti tiende kuvanhu. Iye zvino ndiyo nguva yacho. Isu takagadzirira, tinawo maissues.
Munotarisira bato renyu richibudirira here mumabyelections aya?
Sarudzo yega yega ine anokunda neanotadza kubudirira. Isu tiri kuti makwikwi aya anotevera tirimo tichikwikwidza. Tinovimba kuti tinokunda, sezvo tambotaura kuti isu tine masolutions kumaproblems enyika. Tiri kuti isu mhuri yeZimbabwe ngaigare pasi itaurirane, tivake nyika yedu murunyararo. We have to stop the decline, kuti vanhu vaone kuti upenyu hwavo huite zviri nani.
Kune vamwe vanoti bato renyu reMDCT riri kutya kupinda musarudzo, vamudzingwa, richikurudzira kuti sarudzo dzisaitwa. Munoti sezvo muri kutaura kuti makazvipira kupinda musarudzo, munoti kwavari?
Kune avo vanotaurawo vachiti ivo tinotya. Tinotyei? Hapana chatinotya isu. Ko ivo vanodaro vane chii chavainacho? Ko kuzongozhamba ndokuhwina kwacho here? Vanhu veZimbabwe ngavagare pasi vataurirane, kwete zvekungotsvinyirana izvi. Tibude nezvinhu zvinovaka nyika, zvinovaka ikonomi yedu, zvinoita kuti violence ipere munyika, zvinhu zvinoita kuti mapensions evanhu adzoke, nezvimwe zvinenge zvakadaro. Ndo zvatinoziva isu, ndo zvatinoda.
Munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vaGandhi Mudzingwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato idzva reFreedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus, amai Manyara Irene Muyenziwa, vanoti zvakakosha kuti madzimai apinde munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti apewo pfungwa dzavo neunyanzvi munzira dzekusandura upenyu hwevanhu munyika. Amai Muyenziwa mumwe wemadzimai vachange vachikwikwidza musarudzo dza2023 sebato rinopikisa. Madzimai matatu vanosanganisira amai Teura Europa Mujuru vakakwikwidza musarudzo dzapera, kunyange hazvo madzimai aya vasina kuwana mavhoti akawanda. Amai Muyenziwa vanoti vakasiya mabasa avo kuBritain kuti vadzoke munyika kuzoparura bato ravo. Vanoti hazvisi nyore semudzimai kutanga bato munyika sezvo vanokadzi vachitarisirwa pasi, asi izvi hazvisi kuzovamisa mukutsvaga rutsigiro nekuzopinda musarudzo dza2023. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Muyenziwa nezvenyaya iyi.
Kupinda mune zvematongerwo enyika zvinhu zvandakafunga kuita ndingati I think 5 years ago, ndichiona kunetsa kuri kuita Zimbabwe. Magariro evanhu emuZimbabwe ndo andakaona kuti zvinhu zvacho zvasina kumira mushe. Ndandiri mhiri kumakungwa for a very long time, but ndiri kwandiri ikoko ndaingoona nekutaura nehama, nekutaura nedzimwe shamwari dzinoshanda mapariamendi wemuno muZimbabwe nevamwe vanoshandawo mabato akasiyana-siyana emuno muZimbabwe, like my health, education system, a transport system, zvichingosiyana zvakadaro, vachingotaura kutambudzika kuri kuita nyika. Saka ndo zvakandibata ndikaita andinga kwanise here kuita zvandinga kwanise kuita especially nje represent living pano ichikadzi
muchitarisa mabato anowanikwa iwachi tungamirwa nemadzimai sei makafunga kuti zvakakosha imise mudzimai kuti mutange renyu
ndakaona bato rechikadzi muno mudzimai kurisina kusimba I think there is quite a lot of not underrating as such, you know, but very demeaning look when it comes to women. The whole of Africa, not just Zimbabwe, but particularly looking at Zimbabwe, ndakaona kuti isvanhu vechikadzi kuti tinge tichimira, I think it is to start somewhere, especially for us young people like us. We want to try and see how we can change the channel here in Zimbabwe politically wise. Tichitarisa vanhu vechikadzi kuti tingamire takaita I think our voice needs to be heard. We need to be seen on the platforms, these political platforms, because we do have quite a lot to give. So I think that we have to say that we have to be able to do it. We have to be able to do it. Kuti varatidzo gwarora vanoziva kuti nyika yedu tingaisimudzire nezvakadii.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa idzva reFreedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus amai Manyara Irene Muyenziwa vachitaura naMavelous Mushanga nyauye weStudio 7. Teererai chirongwa chedu chemadzimai chemangwana kuti munzwe hwaro hwaamai Muyenziwa apo vachaenderera mberi nehurukuro iyi naMavelous Mushanga nyauye weStudio 7. Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto akabvuta masimba muSudan, General Abdel Fattah al-Burhan, vazvigadza pachigaro chemutungamiri wehurumende inotonga itsva, vachiramba kuteerera kurudziro yevemunyika pamwe nekunze kwenyika yekuti vadzose hurumende yaivepo vasati vabvuta masimba. Mumashoko avo ekucherechedza zuva remagamba, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti utano hwepfungwa chinhu chinofanira kuiswa pamusoro-soro kune vakarwa hondo, zvikuru sei vanhukadzi neveLGBTQ+ vari muchiuto. VaBiden vakaisa maruva pamakuva emagamba eArlington National Cemetery ari kunze kweWashington nemusi wechina seruremekedzo kune veAmerica vakarwa hondo. Nau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chakakundikana zvakare neZulu usiku mushure mekurohwa 1-0 nevafana vafana eSouth Africa mumutambo we-2022 World Cup Group G. Mumutambo wakatambirwa munhandare yeFNB muJohannesburg kuSouth Africa. Izvo zvinoreva kuti Zimbabwe yakundwa mumitambo mina yemakwikwi aya uye ine pointi imwe chete pamutambo mishano yayatamba. South Africa ndiyo yave pamusoro pegungano reGroup G nemapoints 10-3. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM chiri kutarisa nezveCOVID-19 pamwe nekushaya kwemutoro wenhau Peter Banga uye nyaya yekuti vashandi vehurumende vachapuwa mabhonasi ari mumari dzekuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro manheru kuti hakuna munhu akafa neCOVID-19 uye vanhu 21 vakawanikwa vaine denda iri neZuro wakare. Hurumende inozivisa kuti gore rino ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Asi mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti kunyange achitambira nemufaro hurongwa uhu, vashandi vagara vari kuda kuti mari dzavo dzemihoro dzidzoserwe pamihoro yavaiwana muna 2018. Mutori wenhau ane mukurumbira uye ari mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau paHarare Polytechnic College, Peter Banga anoshaya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-12 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonus nge-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti ke encwadini esiyilobele uhulumende kuvike ephelileyo besivele sikhuthaza lokho.
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esiwubaholisa iholo lebonus ngedola leMelika. Intatheli zindaba elodumo ebisebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi wezifundo zomsebenzi wentatheli zindaba ekolijini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRedeemer Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuziholisa amabonus azo ngedola leMelika. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imali yebonus ikhangelelwe ukubhadalwa ekupheleni kwenyanga yonale kaLwezi. Lokhu ngokokuqala ukuba imali le ibhadalwe ngale indlela kusukela ilizwe laqala ukusebenzisa idola leZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Union, uMnumzana Sifiso Ndlovu, ngomunye wabamukele lesi sithembiso ngenjabulo.
Imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonus nge-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti ke encwadini esiyilobele uhulumende kuvike ephelileyo besivele sikhuthaza lokho. Siyabonga ke ukuthi balalele bakuzwisisa ukuba izisebenzi zikahulumende zidinga uncedo. Sesizasukumela phezulu kakhulu nxa sisizwa lokho, sihlangana labo kungxoxo ezilandelayo.
UMnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi bafisa ukuba ngabe leholo libuya lalo linjalo.
Sibone i-government itizosibhadala i-bonus, ama-bonus ethu nge-US dollar. Siyakubongela lokho, njalo sithi siyaqhubeka sikhuluma le ndawo yokuthi vele basifakele le-salary yethu ibuye isi US dollar. Ndaba siyabona ukuthi izinto ziyakhwela ama-shops lapha, lathi asisakhwanisa ukuthi sithenge le salary yethu yayisayenze.
UMnumzana Fortune Jamela, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende ulayo imali yaphandle kwelizwe.
Uqepheshe wezomnotho uthi yena nxa present i-budget every year, kuthi kule mali eningi yabe yenzwe lilizwe, okutshengisa ukuthi imali yeMelika ikhona ukuthi abasebenzi babhadalwe imali yeMelika. Kodwa isifakwa ibe yibonus yele imali. Xa isiba yibonus, uhulumende sesabona ukuthi-ke uzayicharja ngayiphi i-rate, njalo uzabanika yini abantu i-cash. Ithi lathi sesibona ukuthi imali uhulumende ulayo, ngabafake imali beholise abantu i-US dollars every month.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uSkhwicamfundo Paul Mazima wenqabe ukuphendula umbuzo wokuba uhulumende setshengisile ukuba uyenelisa ukubhadala izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle, kungani bengaphiwa leholo lemali le kuqhubekela phambili. Wedlulisele imbuzo kunobhala wogatsha lwezemali esithi nguye okhiphe umbiko wokubhadala ibhonasi ngedola leMelika. Asenelisanga ukuxhumana labo gatsha lwezemali ukuba bacacise ngalokhu, kodwa embikweni olotshwe ngunobhala wogatsha lwezemali uMnumzana George Kubamathanga uchaze ukuba belandela umumo womnotho welizwe lokungahlalisekiwe silinganiso sesisindo semali yangaphandle nxa iqathaniswa leZimbabwe kanye lendingeko zokunakekela izisebenzi zikahulumende babone kufanele ukuthatha lesi sinqumo. Ekhuluma lephephandaba leHerald umnumzana Gubamathanga uchaze ukuba imbadalo yamabonus izakwenziwa kanye njalo lesi sinqumo sivele kumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Uchaze ukuba izisebenzi zikahulumende ezile bonus edlula amakhulu ayisikhombisa amadola eMelika i-$700 zizathola eyinye ingxenye yebonus ngedola lakuleli. Wengeza ngokuthi laba abakumhlala phansi umnini mhlala phansi uyathola amadola alikhulu eMelika i-$100 kuthi umkakhe athole amadola angamachumi ayisitshiyagalombili i-$80. Abantwana bona bathole amadola angamachumi ayisithupha i-$60. Ugaja olubona ngesikhwama semali yelizwe lukhangelelwe ukukhipha izigidi ezingamachumi ayisitshiyagalolunye emali yeMelika i-$90 million. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngingobathabile Masuku.
Intatheni zindaba ebilodumo isebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi ekolejini leHarare Polytechnic uPeter Banga kaSekho. UBanga ubhubhe esebuthongweni emzini wakhe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imfa kaBanga ichiye intatheni zindaba eziningi elizweni jikelele zikhala zisithi zilahlekelwe. Umuntu owayelomusa ezinikele emsebenzini wakhe njalo esebenza kuhle nabanye. UBanga wasebenzela inhlanganiso zezindaba ezishiyeneyo ezigoqela iZBC, iVoice of America lezinye engakabi ngumqeqeshi ekolishini leHarare Polytechnic lapho akade esebenza khona okwamanje. Omunye wabafundiswa nguBanga oyintatheli ndaba uTrevor Sagoda ufakaza ukuba wayengumuntu onjani.
Ndirongo teroji inini pandakatanga kusika papoli
yesikhathi ngifika eHarare Poly umnumzana Banga umuntu wayengizothika ngoba ngiyenza umsebenzi wentatheli ndaba wayesenelisa ukuba nxa ungela mali akubhadaleli. Omunye wasebenza nomnumzana Banga eHarare Poly umnumzana Admire Masuku uveze ukuba ikolishi leli lahlekelwe okumangalisayo.
Thina njenge department le mass communication eHarare Polytechnic silahlekelwe kakhulu ngokubhubha kuka Peter Banga. UPeter Banga ubelilunga le department lethu eliqakathekileyo kakhulu. Ube ngumbalisi wejournalism ojulileyo endabeni zokusakaza. Silusizi kakhulu kumuli yokubanga echiyo ngumoyi sithi mabaduduzeke enkosini. Ube yingcitshi endabeni eziphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. Kuza kuba nzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elijiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye wasebenza laye kunkampani ZBC umnumzana John Masuku laye ufakaza ukuthi wayengumuntu onjani.
UPeter Banga wayeyindoda ekhutheleyo kakhulu ekufundiseni intatheli ezindaba. Ngasebenza la eZBC ngaphinda ngasebenza laye kakhulu engibiza eHarare Polytechnic ukuthi sincedisane ukufundisa intatheli ezindaba. Wayekhuthele njalo elombono ukuthi intatheli ezindaba zale lokhu zikhaliphile ekubikeni kuhle mayelana nalokhu okwenzakala eZimbabwe.
Isikhulumeli semuli udadewabo kaPeter unkosikazi Amanda Banga ukhasise ngokwenzakeleyo.
So sayithika ndesokuthi vagara vangu vainebuti so nesuru wakatoshika ubaubaza
Zolo ufike evela emsebenzini wapiwa amaphepha akhe omsebenzi. Namhlanje ekuseni umama omdala uvuke ezama ukumvusa kodwa kazange aphaphame.
UBanga ubhubhe esefike iminyaka engamashumi amahlanu lathoba munembili 58 ngumfumfu. Uchiye umkakhe uMelania labantwana abathathu. Amalungiselelo omngcwabo akaziswa kodwa ukhangele ukubekwa ekhaya lapho adakuka khona eWetsa. Abantu babuthene emzini wakhe elokishini leSunningdale 3 kunamba 1103 eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
babikwa sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 abagoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million abahlatshwe amajekiseni womabili. Ababikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,321 ngasebehlaselwe ligciwane le-coronavirus lokhe laqhamuka eZimbabwe enyakenye. Kwasila abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 128,239. Leli gciwane libulele abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,694. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela imbali yempilo yentatheli zindaba ebilodumo njalo engumqeqetshi wezifundo zokuthatshwa kwezindaba uPeter Banga obesebenzela njalo iStudio 7. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika uNkosikazi Kamala Harris ukhuthaza amazwe omhlaba ukubana aqinise umsebenzi wokubambisana ukuqeda umehluko omkhulu ophakathi kwabayanga labanothileyo emhlabeni jikelele. Ekhuluma ekusungulweni komhlangano we-Paris Peace Forum izolo, uHarris uthe ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuvule amehlo abaningi ukubana ingozi ezinje azikhethi ukuthi unothile kumbe ungumnyama. Embikweni oqakathekileyo kunanza ilanga lamaqhawe azinikela impilo yawo ukungena kubutho ele-Veterans Day, umongameli Joe Biden wele Melika uthi kumele kuqakathekiswe ukunakekela imikhuhlane yengqondo ulabo abayabe bevela empini, ikakhulu abesifazane labalobulili obehlukileyo. UBiden ubeke amaluba ethuneni elimela bonke abatshona empini e-Arlington National Cemetery izolo, ekuhlonipheni abalahlekelwa ngumphefumulo bevikela ilizwe labo. Iyincwadi zesayensi sithi seziseduzane lokuthola umuthi wejekiseni elilakho ukwelapha isifo esokuma kwemithambo ese-paralysis ebantwini ngemva kokulisebenzisa leli jekiseni emagundwaneni. Uphethu lokudinga lumuthi luveze ukubana leli jekiseni lilakho ukwelapha lokwakha utsha imisipha yomgogodla engabe ilimele ukuze ibuyele endaweni yokusebenza kuhle, umuntu okade engasahambi enelise ukuzihambela. Umkhokheli webutho weleSudan uGeneral Fatah al-Burhan ubika ezifungise ukuqalisa umsebenzi wokuqondisa ikhansili ebunjwe ukukhokhela lelo lizwe enganaki insolo egonjiswe kuye ngabaselizweni kanye lemazweni womhlaba ngokuthatha lelo nyathelo. Abohlangothi olubona ngezoncedo lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olo-World Food Program bathi isigudumezi esibele Kenya esibangelwa yikuguquka komkhathi silakho ukubangela ukungani kuhle kwezulu elizweni lelo, kubangele njalo udubo lokusilela okukhulu kwamanzi kanye lokudla. Lokhu kubekwa kuzabangela indlala enkulu elakho ukuhlasela inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 ukuzamele zitholiswe uncedo lokudla.
UZulu wehlukana ngemibono edabeni lokunganxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni ozakwenziwa ngenyanga kaMpalakazi othiwa Virtual Summit for Democracy owenkokheli yamazwe omhlaba agoqela awezwekazi le-Afrika nenhlanganiso ezisebenzisana loZulu obizelwe ngumongameli Joe Biden welemelika. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ibikwa inxusiwe kulo mhlangano wensuku ezimbili ozokwenzelwa enkundleni zokukhulumisana zebulenjini kusukela mhlaka 9 kusiya kumhlaka 10 Mpalakazi, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa enganxuswanga. Umqondisi wohlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko ebandleni elibusayo leZANU-PF uThafazwa Mugwadi utshele intatheli zindaba izolo emhlanganweni owenzelwe esigodlweni saleli bandla ukuba kabalani lokunxuswa kukamongameli emhlanganweni abavele bengazi ukuthi wenzelwani.
Asazi lutho thina ngalo mhlangano, kodwa lifuna ngabe sinxusiwe kiwo. Akusi yonke imihlangano okumele siyingene njengelizwe. Ngesikhathi umongameli enxuswa emhlanganweni waseGlasgow, akekho owasibuzayo ukuthi kungani wayenxusiwe.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Jenisani Ntungakwa upha umbono wakhe phezu kwalo mhlangano ozakhangela ezombuso wentando kaZulu.
Bengikhangela udaba lolu abadingwele virtual conference e-democracy. Ludaba olumnandi kakhulu kumbeni ludaba oluqondileyo. Kodwa ke into ekhona ekade ngiyicabanga, udaba olunje kumele libuye kumbeni lethu le-United Nations. Libe yidaba olwamazwe wonke abefungela ukuthi bekhangele khonoko.
Omunye wabacubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe ngalolu daba.
At least umnangagwa kumele ukuthi change se-serious ngoku-addressa amalungelo abantu, ikakhulu siqalisa ku-ground. Yabona ukuthi indlela oyenza ngayo indaba ye-ground kakhulumi ngayo, abantu bakhayelela ukuthi bethole i-conversation. Abantu baluza umnotho omningi, baluza izimpilo zabantu. Abanye amathambo abole egangeni, abanye bangcwatshwa egangeni bahawula. Abantu bafuna ukuthi kulungiswe indaba ye-ground. Is the first start etshengisa ukuthi uhulumende kamnakwagwa u-serious ngokuhlonipha amalungelo abantu, amalungelo abantu emathebhelelendi, amalungelo abantu beZimbabwe.
Emazwini amunyethwe incwadi ebhalwe ngabohlangothi olubona ngezobudlelwano lohulumende ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe, bathi akukho abangakutsho ngalo mhlangano loba ukuthi kungani enganxuswanga uMnangagwa. Umhlangano lo ubikwa ukhangelelwe ukungenwa yinkokheli yamazwe omhlaba enxusiweyo ogoqela ezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. EleMelika liyasekela ukuphatheka kweleTaiwan kumanyano we-United Nations. Umphathintambo wezezakala elizweni uMnumzana Anthony Blinken ulandise ukuthi ngani esitsho lokhu. EleTaiwan, etsho kumbiko olotshiweyo, libe lombuso kantando kaZulu opheleleyo. Umbuso lo ukhuthaza ukusebenza mgceke, ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokulandela umthetho okuyindikimba yomanyano we-United Nations. EleTaiwan liqakathekisa ulwazi lwalezi nsuku, liyilizwe elivakatshelwa ngabaningi, ezemvelo ziyahlonitshwa kunye lezemfundo. Singelinye lamazwe athatha eleTaiwan njengelizwe elithembekileyo elingumngane oqotho. EleMelika liyasekela ukumanyana ukuzenza amazwe omhlaba lomanyano we-United Nations ukuphathisa lelo lizwe ngokuthiyeneyo. EleTaiwan liyingqungquthela kwezolwazi lwalezi nsuku okuzakwenza elakusasa kwezomnotho labohulumende bethu umhlaba jikelele libe liqhakazekile. Umhlaba ufuna ulwazi oluzakwenza kube le migoqo ephathisa elakusasa ngolwazi lwalezi nsuku, hathi ukulusebenzisa ukuhlukumeza uZulu lokwephula ilungelo loluntu. EleMelika liyasekela uhlelo oluthiwa One China Policy, njalo lilobudlelwano obukhulu obuhambelana lalolu hlelo, libe njalo lobudlelwano ngasese phansi komthetho we-Taiwan Relations Act. Njengokutsho kukaMnumzana Blinken, kuminyaka engamachumi amahlanu eleTaiwan laphatheka ngokugcweleyo kunhlelo ze-United Nations ezitshiyeneyo. Kodwa leli lizwe liyalelwa ukuphatheka kunhlelo ze-United Nations. Kungenani lezigidi zabantu ezedlula kulelo lizwe, eleTaiwan lalingelabameli emhlanganweni wezokuhambisa we-International Civil Aviation Organization, kutsho uBlinken. Kungakhathalekile lokuthi kuningi esingakufunda kweleTaiwan kuhlelo lwalo olubalulekileyo lokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19, kutsho uBlinken. EleTaiwan lalingekho emhlanganweni oqakathekileyo wezempilakahle owe-World Health Assembly. Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni jikelele ayahlangana kuhlelo ze-United Nations kodwa ingcitshi ze-science, ulwazi lwemitshina, osomabhizimusi, abemidlalo, amatitshala, izifundi, abalwela ilungelo likazulu labanye bavinjwa ukungena kulezi nhlelo ngesizathu esisodwa nje kuphela esokuthi baphethe i-passport yakwele Taiwan. Umnumzana Blinken ugqizelele wathi ukungananzwa kwele Taiwan kweyisa umsebenzi we-United Nations oqakathekileyo lengatsha zayo zonke ezingathola okunenge okuvela kungcitshi ze-Taiwan. Yikho sikhuthaza amalunga wonke omanyano we-United Nations ukuthi abambane lathi ukungenisa lelo lizwe kunhlelo zomanyano we-United Nations lasemhlabeni jikelele. Ngokuhambelana lomthetho we-One China Policy oholwa ngumthetho we-Taiwan Relations Act lowe-3 Joint Communiques kunye lowe-6 Assurances. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRidima Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Yena ke ucula umdumo werege ekubulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisas Vanda.
Ujudgment uyacathula kwezomculo kodwa ungene kwezakwala ngomduma kwamakhosi. Sizwe kancane ngembali yakhe.
Ngazalelwa eMpirengwa, ngakhulela eMpirengwa, ngenza iprimary yami eMpirengwa, Siningela Primary School. Ngazobuya kuBulawayo ngafunda eMagwegwe from 4 to 4. Ngikhule ngumuntu othanda ezomculo, wazoba nomuntu othanda umasajo owangintrodusa kwi-studio eseGwanda, aqalisa ukuhlabela i-music yami. Ngithanda i-reggae conscious yengiyenzayo, i-stage name sami uJudgment.
Ekukhuleni kwakhe uthi wayethanda ezokulalela imiculo yabantu abathiyeneyo. Bakhona abamenza waba lo mdlandla ukuthi laye acule.
Ngikhule ngithanda ukulalela umhlabeli lothiwa nguJah Praise noAnd Mrizo, abantu abe-inspirayo ngomusic. I-stage name sokuthi Judgment sabuya ngokuthi mina like into zomusic ngiyazikhupha, and then manje sithi Judgment. Judgment kutho ukuthi king man, and then Judgment it means inkosi yabantu, but ikhethwa uNkulunkulu ayabantu.
Usebenze labanye ekuphekeni umculo wakhe uJudgment, okuyibo abamenza wacindezela umculo wakhe lo wethu ulaleleyo namhlanje.
Ngayintrodusa eGwanda studio ngumuntu kuthiwa nguMaster Joe, wasecela ngenza ikholabo laye ingoma enkona kuthiwa ngu-True Love, ikhona ku-albhamu lakhe kuthiwa ngu-Tsunami, and then ikhona i-package ekhona ingoma ezingu-5 lingoma kuthiwa ngu-New Body, it's featuring Lance Hebron and Prodi Major, and then ngithiwa ngu-Believe in Love featuring Lance Hebron, and then ngithiwa ngu-Teaching Ujaja i-single track. Ngisifethile ukuthi engxenye yomnyango ozayo ngoba ngu-February ngiyabe sengizilisile ingoma lezo.
Isikhathi silomona njalo sidlomangoye bakwethu. Umculo wakho bangawuthola ngaphi abalaleli mfana kaDeva?
Ingoma lezi ngizabe ngikwanisa ukuzithola kuma-all social media platforms. Ku-Facebook lakwazi ukuzithola Judgment, and then ku-Instagram liyayithola i-Judgment, Facebook like ku-YouTube liyayithola Judgment.
Yilo uhlelo lwakho mlaleli, lapho esithuthukisa abaculi bakithi sixoxa labo ngemisebenzi yabo. Namhlanje besikwethise lo Judgment womculo wakhe owe-conscious reggae uWoza Woza Friday. Mpela sonto emnandikini lonke, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Don't complain, we have no question. No, I'm not.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuholisa amabhonasi azo ngedola leMelika. Intatheli zindaba elodumo njalo obesebenzela iStudio 7 engumqeqetshi ekolitshini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa 7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.